Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navamunangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvavangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenezwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova moto yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimirana muganhu navamunangagwa. vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education Dr. David Makwerere vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga musangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino-zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika Chipo Muchegwa audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanonga chiya kuno kana vanonga chienda ikoko vanonga vachionawo kuti kutorewo nemaattitudes vabwe vari kutazvo vari kugona kuita music kuti music yedu iri dzomabhazi
vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimhanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumhanzi iwoyo achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vano kuti semaonero avo kushandiswa kumadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda navo nekuburikidza kukuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana seintanet.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy Mary Anibal anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwe vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMai Titi nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ne Studio 7, mukuru wa National Arts Council of Zimbabwe, vaNapoleon Yani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachionawo maitiro anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika, kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturi kwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless, televisioni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekechera kwaita dandemutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuru naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu munharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsanangurira kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve tichange tichifamba sei.
Tine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepfenyura chirongwa chemaaward kana kuti mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takanangana nekuda kukurudzira hunhu yedu takakura tinawo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaaward kana kuti mikombe chinge chizopiwa vanhu vanokodzera. Tiri kushonda ikoko tirikutepfenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatingati makategori kana kuti mabazi akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinominisa kana kuzvisarudza kana kusarudzawo vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizinesi vanoti kana vachinoita mabhizinesi avo vanotozoka kumanhu chedu vachibatsira vanhu vakazvitakara vatingati vemahumanitarian vayavaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achitambisa kuti vanhu vazvinominete kune vemaarti vemuafrica. Saka emuzimbabwe muno mi10 ezvechoshu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa
chenye chingirini.
Kugamu vure iwo yu kwa njaka nangana nao shikenda kumberi. Chino shika muna septenda shaka zara. Hini mga chifasa kujujiwana kama saisai edu.
Vanenge vachi kwanisa kutiva wani kwe iwo vachi saruz kwa kana kutiku nominate. Vanenge vakaita shakaita CNC.
Wani vanezi vakuti vaisa shaka wanda shaka kana muna raunda kwa mogara. Kwa 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 Makumi mashani, nikita basa hiri. Wema inda pasa pika chakat. Bakaba kirara mnigodi. Nika zekon tatu, bakiraba na shakat kama kumatina shakat. Wamezile se ila avu kumo wande ya avu. Wani za chiku batendere. Wani za chiku batu wa chikuru gira. Wani za chiku batu ki. Wano, wawo ni kiki kika shunja. Wano ni kwa kamata.
Semu zima, ichi chakaita kutimufungi ya kutanga kuita chirongwa ichi.
Chakani kuru gira, shimu, shampu kulema, shimu chirongwa, shirikona wano. Jumejirangwa shakuwa ndako kila mkida dare mari kutinda manjiri asiki sisi chiti chodake kuru jira kama kutienda mwiki chionga ndo chukutienda kama ushanda kama kutia jagamaka mnaraunda kachuki chidako kakama hawazi taka jumoka na chiti chodake kutienda kama kutinari kama kutinari unetipotela chiti kutia na chese hiki reje kutiva kutienda kama kutia kutia imari kutia kutia awazi taka inini seungo mungo amushanda mnaraunda ni wani ndaka wana ndikati kani kati kenwa ambiega kutikitu kakatuka kutienda mwenjira ye mando ye pamforo avo vanoji pira kutika batire yana ndoja kandi pashungu dekuti kani kati ngere kachino batita yana kida kuda poka mari kino kwa kuwa koja kakia na kiana shakiti mwa deo mkia raka bat ya shukia mkia na awazina kiti kichangu kini ma awazina nani yenda kutie kutika mingi na uina mikende ii sabiki wala kapata chawiri kato kutitiva kereli chawiri chawiri ki chinova chumebatira hivo pache javo nima sangane avano bata nao chaka chuba kutuwa kende ravani chuvile yangu ndo yetu kende ravani me mando ya chinova kende ravani
maninga wa chika kutiva one uyeshe kutiva nominate vanu kana kusaruza vanu vanu enda kupi
ane Facebook nombi delish by identity media baka na kwa identity media Facebook page baby wami kuna mchaga yi nyara kumashia mbe
aiwa nguva yedu ndiyo ya ita chanje ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndini mu Washington
aiwa tinotenda shukuru Marvelous Mfanganya huye kuterira chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Gamchere nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tine hurukuro nava Farai Maguhu vanove mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Gatinzwei vamaguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 hatisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment seratiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya pari zvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo asi kuti riri kusiya minda makomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu food sovereignty munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti kugobora miti vari kuchera mudzizi dzizi dzakaita sana Mutare River wana Odzi River angova madhaka. Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari yekuti hurumende ndoya vachavaka. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho. Nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuziporesa kubva kupondwa nekucherwa kutema-tema zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudziro yekuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makombo avo. Hazvisi kuitika here izvova maguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti mining yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mutemo yehurumende, mutemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu ivavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo iko zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tiri kuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera, vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvestor machina ariya muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botirekwa iko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwavavo achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate. Kunewo makorokoza edu echitema, kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu, vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya, makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura iyodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kuzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro, nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padandemutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasei nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai weWoman Life Freedom Movement wakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini, musikana wechidiki wechikedish Iranian akanga ari muusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijab. vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsuku achitotywa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yaburitsa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluchi. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganhu yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarwayo Tel 1-0. Kuchiti Caps United yarwa Bekita Minerals 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neyada. Asi yazorowa iyo Chicken Inn ndio yakundwa kuma penalties neyada 5-4. Mitambo ye English Premier Soccer League yatangawo nasi. Pa mitambo yatambwa nasi, Liverpool yarwayo Ipswich 2-0. Kuchitiwo Arsenal yarwayo Wolverhampton 2-0. Nottingham yaita Mangange 1-1 ne Bournemouth. Newcastle yarwawo Southampton 1-0. Kuchiti Brighton yarwayo Everton 3-0. Aiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafiramberi kuvanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko atiango tambira anotiwo imwe nengo ye MD ye TCCC wevaimbova mirirwe Binga North mudare paramende va Prince Dube Kosibanda vasungwa pa Bite Bridge. Tasuka kumagumo yechirongwa chedu chanasi anokoneka ine mfaro ndinwe new Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele. Soko isika tisenda baku.